Vamwe vakaremara vanoti vari kushungurudzwa zvikuru nemhirizhonga yemashoko nekutukwa nezvekuremara kwavo nekurohwa kana vachinge vatadza kuita mamwe mabasa nekuti vakaremara, sekutadza kutakura migomo, kuwacha kana kubika mudzimba dzavo. Mumwe wevakadai ndiamai nenzi Maulana, avo vakaremara gumbo. Amai ava vanoti vanotukwa nezvekuremara kwavo pamwe nekurohwa dzimwe nguva nemurume wavo.
Matukirwo aunenge uchiitwa, matauriro avanoita chaiwo chaiwo, mashoko chaiwo chaiwo anokurova zvekuti unosvika pakuona kuti ha gender based violence. Murume anogona kutokurova kunyange paanenge akona kukupa mari ukati undobvunzawo wakutorova. Pamwe ukakonewa kuita machozi anenge uchinzufa aunofanira kuita sokuwacha sekudii.
Amai Agnes Gurune, avo vane usope, vanoti madzimai ane usope anosanganawo nemhirizhonga yemudzimba.
Gender based violence vanhu vane albinism tiri kusangana naye zvakanyanyisa, especially kana wakaroorwa. Unotonzwa pamwe unogara naye achitokuudza kuti wakatoita lakiro kuti ndindakatokuona kunze uku hakuna unokuda. Saka ifaindi kuti kuzochallenja kana kuti kuzotaurawo mamwe mavhius aunenge unawo paune uchiona pachiresveka panenge pachirema.
Mhirizhonga iyi haisi kumadzimai akaremara chete, inosangana nevarume vakaremara avo vanoti vanoshungurudzwa nevakadzi kana vatadza kuita mabasa vanofanira kuita semusoro wemba. Mumwe wevakaremara vaMoses Chitombo, avo vanofamba newheelchair, vanoti kunyange vari baba vemusha vanosangana nemhirizhonga.
Unongozovawo sababa, baba vanenge vane chigaro chavo chavakapuwa sababa kuti vazokomanda simba ravo nechigaro chavo, asi ivozvo vachida betsero hazvigoni nokuti vanogona kuzosungirwa mabhureki kuti aiwa iwo unoti wakamira so chiita izvo zvaunofanira kuita. Saka kodzero dzako chaidzo chaidzo sababa hadzichakwani, watombunyikidzwa kodzero. Ndo gender based violence iyo.
Vanorira kodzero dzevakaremara musangano reDisability Amalgamation Community Trust vaHenry Chivhanga vanoti vakaremara vazhinji havamhangari mhirizhonga nekutyira kuputsa dzimba dzavo uye kutadza kusvika kumakamba emapurisa.
Vashoma shoma vangagona kuenda zvavo kundokumangara kavariko, asi vanouya kumasangano kwedu vachitaura nyaya, tovakurudzira kuti endai munomhangara. Vogona kukudza kuti zvinokanikanomhangara kundikarambwa ndozodini, zvandine vana kana ndikazodai ndozodini.
Asi vakafanira kubata chigaro chemutauriri wemapurisa mumasvingo, Assistant Inspector Masauso Patinyu, vanoti vamwe vakaremara vanomhangara nyaya dzemhirizhonga uye vakurudzira vanhu kuti vamhangare nyaya dzakadaro kana dzichinge dzaitika.
Tinavowo vanhu vari disabled vane makeses akaripotwawo kuno kumapurisa. Tine several cases dzatinadzo dzakaripotwa uye vanhu ivavo vamwe vacho vakabatsirwa, vamwe vacho tiri mukati mekuvabatsira kwanise kuwanawo justice. Rudziro yedu inoti vanhu vese ivavo ngavauye varipote makeses avo kumapurisa.
Asi vapatinyu vanoti havana uwandu hwevanhu vakaremara pamwe nevamwe vakamhangara nyaya dzemhirizhonga yemudzimba gore rino. Vatiwo vari kucherechedza mazuva aya vachiita zvirongwa zvechenjedzo kuvanhu kuti vasanyare kana kutya kumhangara nyaya idzi. Munyori muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Adhopa Zvakavambwa vati hurumende iri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vagari vose munyika zvekuita kana vasangana nemhirizhonga yemudzimba.
Nedingindira redu detinomhanya naro sehurumende yeZimbabwe reinclusivity tinavo pese, saka dzidziso iyoyi vari kuiwanawo.
Hatina kukwanisa kuziva uwandu hwevanhu vakaremara vari mudunhu remasvingo, asi muZimbabwe yose vanhu vanosvika zvikami gumi kubva muzana vane urema hwakasiyana-siyana. Zimbabwe yakaparura urongwa hwenational disability policy muna 2021 nechinangwa chekubatsira vakaremara. Asi vakaremara vakaita saamai Maulana vachitombo nevamwe vanoti kunyange hazvo nyika ine mitemo inochengetedza kodzero dzevakaremara, vanhu vakaremara vachine matambudziko akawanda avanosangana nawo munyaya dzeutano, dzidzo nekuwana mabasa nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.